Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti rezvinoi ziri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino hatangonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vachenge musoro vasara pabaro zvakanaka, enzara kupera zvakanaka, zvinoratidza kuti vana vezanupiefu.
Bato rezanupiefu rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka, zvinoratidza kuti ibato revanhu.
Zvakare vanhu vemusangano vanoita kunge vatorerwa masimba avo nekuti pese apa vanenge vachiita mastrategy kozongo yavo imwe mhuka inongoya kuzodya vana vayo ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko.
Asi nhengo inomirira Norton mudare reparamende vatemba mliswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumaselves vichitora nekusimudzira vanhu vasingazikanwi nevatigiri.
Makambani ekuchina haasi kugadzisana zvakanaka nevanhu zvamuchose. Nyika yese yezimbabwe chena nekuda kweunhu hwemachina kushayiwa remekedzo yekodzero dzevanhu vari munharaunda imomo, kunyange vatungamiri vematunhu havasi remekedzwa.
Sangano recenter for natural resource governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinabhizimisi vekuchina vachiita madiro nezvizvarwa zvezimbabwe sezvavari kuita munzvimbo dzavari kuchera zvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makurukota ehurumende nevamwe vakanga vakamirira zanupiefu mudare reparamende kwemakore mazhinji vakakundwa musarudzo dzebato ravo dzakapera kuitwa nezuro. Sarudzo idzi dzange dziri dzokusarudza vachamirira zanupiefu musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Vamwe vanonzi vakakundwa vanosanganisa gurukota rematebeleland south vaAbednego Ncube, mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza, gurukota rezvemaindustry amai Sikai Nzenza, gurukota reICT vaJefan Musere, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, uye vaimbomirira Bwera South muparamende vaJoseph Chinotimba. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka vachiti zvinoratidza kuti bato ravo rinoita zvinhu pajekerere. VaMutsvangwa vanoti vane zvichemo vanogona kusvitsa kuvakuru vebato iri munharaunda yavanogara.
Tazviri kufamba zvemandorokwati, takusvika kumapeto kwemaprovinsi 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro. Mamarizalts atotanga kubuda aitswa pamapoling reports. Maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa rekuitwa nevanhu vefads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka kutora government yemusangano. Hatina kunyanyonzwa kunyunyuta kwakawanda, asi pese panoitika chirongwa chakakura kudaiwo hapachaiko kunyunyutwa.
Kova muari kuti mazita avo anga asiri pamaballot paper zvagadziriswa sei?
Zvinogona kudaro bhozi vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde, vamwe vainonyoresa kuzeki. Saka vofunga kuti mazita avo aripo iwo asiri paverification register reparty. Pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadai. Saka chatipo ndechekuti tioda kuti vese vane mazita asipo tioda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman. Tinovati ivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tida kuti vagopinda mumbudu nebiezanupf kuti vatakatarisana nesangano sarudzo guru iri kuuya ukaona mwana wari wezanu amunhu atomboya kuzoti arege achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka atouya yato recruitment drive yataanayo iyo itsva kupamhidzira yata achiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mavhita taakutovaisa mumbudu yezanupf tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varevhetswa nezeki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kunaani chaizvo
kwese kuprovhinsi kuna team leader tanika ndiri team leader kumashoreland west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingo vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana namba dzangu dzateam leader and nekare rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadziridzanwe kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda mara zvosvika kuprovhinsi kwandifanira ini kwandinge ndiri team leader kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvinge zvandikona pc yoendesa kunani kuna president asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rafambaro zvakanaka ende raakupera zvakanaka tichitaridza kuti vana vezanupf tiri vana venyamunhu and isusu hatiite zvemagalap poll kana mastraw poll kana chii tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanup f pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi hatiite zveguestmating
avo vanga vari mutauriri wezanup f vachris mutsvangwa vari parunhare kuharare nablessing zulu westudio 7 asi nhengo yeparamende yakazvimirira uye ichimirira norton vatemba mudiswa vanoti zanup f yava kurasa vatsigiri vayo mumasales ayo ichitora vanhu vasingazikanwi munzvimbo zhinji izvo zvichakonzera kuti vanhu vaite zvebhora musango zvavakamboita makore apfuura apo bato iri rakarega kuteerera zvido zvevanhu
zvinotaura zvakawanda kuti musangano hauna kusimba nekuti waakumhanyiswa nevamwe vanhu vasiri mumastructure mabazi anenge vana fazi vaya unoshaya kuti vari kutsvagei iwo musangano unotove nedepartment rezvinhu zvese kubva kubhizinesi kubva kuinformation kubva kukomisariati komisariati ndo tete vemusangano ndo vanoronga mastructure asi maelections aaitwa nefazi fazi inonzi ngo kasi tikada kutaura chokwadi pane mutemo uri kuiswa kuti mango asi apinde muzimbabwe asina kuvhetwa nekuti vari kupinda munyaya dzematongero enyika ko iyo fazi yapindira mune nyaya dzemusangano unotonga wezanup f asi matongero enyika here ko sei iyo sengo vatenderwa kuita izvozvo zvakare vanhu vemusangano vanoita kunge vatorerwa masimba avo nekuti pese apa vanenge vachiita mastructure kuzongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodya vana vayo ivo vanga vachichengeta vana saka ndipo pane dambudziko ende vanenge vane chimwe chinangwa chisiri chekusimbisa musangano wezanup f zvandaona kasi chekupunda musangano wezanup f
izvi zvingaitika here kana vakuru vari mubato iri vasingadi
vakuru ndo vanotungamira saka izvi zvakaitika vakuru vachiziva kasi kuziva kwavanenge vachiita vakuru dzimwe nguva handizvo zvinozobuda maonero angu saka ndiri kuona kuti zvatambudza musangano wezanup f nendinotivimba kuti zvichaongororwa nevakuru nekuti vanhu vatsamwa ende kuenda kusarudzo ye2023 vanhu vakadaro ndizvo zvinozonzi bhora musango ka saka bhora musango wacho mutambo wacho watotanga izvinezvi nekuti vakawanda vati aorai kana fazi ndo zvayaita iyo yamatuma yamatendera ndiyo ichakukambenerai ndo ichiita kuti muhwini nekuti mukaona vakawanda vacho vadyiwa nzvimbo yedzodzo dzogona kuenda kune opposition nekuti opposition vanhu vanenge vakukava bhora kune opposition and izvozvo ndizvo zvinoita kuti zanup f iluze mavhosi izvino zvakaitika 2008 zvakaitika jenyu paya saka bhora musango ragara richishanda ende riri muropa mevanhu vezanup f nemapato ese vakangosafara nechinhu vava kuenda kune muvengi
vamuliswa tinogara tichinzwa mashoko kana kuti
makuwa okuti pani vatsigiri kana kuti macamp evatsigiri vamwe vari kutsigira mutevedzero wavamunangagwa vachiwenga vamwe vari kutsigira vamunangagwa sokuona kwenyu kana kuti sokuziva kwenyu zvine chokwadi here izvi zvingava nechokuita here nezvatiri kuona pasarudzo dzemaprimaries
hapana kambani kana muri sina bopoto asi bopoto ndiye baba namai kana na baba mini zvazvimwe asi zvinoratidza kuti even iyo CIO yacho inolidwa nava Isaac Moyo director general mutevedzi wavo ari va deputy director general va tapfumane panenge pane kukakakatana ikoko nekuti muri kuona kuti iwo CIO vari kuti ko avabva nekupi ende sei vari kupiwa mari kune think heritage futi iriko emao veterans zvinhu zvese zvaangotangwa panguva inoi ende zvinenge zvine varidzi vazvo varidzi vazvo kana vari pasi vanenge vakuda kuti kumusoro uku vange vachisvikako kusvika kumusoro kukanganisa zviri kumusoro ende unokanganisa nemabasa aiitwa nefasta neheritage pamwe chete war veterans yagara ineassociation yayo national war veterans association inozikanwa newar veterans league koheritage yemawar veterans yabva nekupi nezvakadaro saka kuratidza kuti vakuru vemusangano wezanupf havakoshesi and havavimbe nemastructure emusangano wavo neizvozvo vaakuita sei vaakutanga zvakati wandei zvakukanganisa emusangano and vanhu vemusangano vakuti isu takumbosuduruka mumboendesa vamberi and izvozvo zvinowanzoitika kana zvinhu zvakawanda zvakuitwa zvisingawirirani nevanhu kana varidzi vechinhu
nhengo yeparamende inomirira Norton vatemba mulisa vari parunhare kuNorton nestudio 7 sangano recenter for natural resource governance rinoti vana muzvina bhizimisi vekuchina havagoni kugarisana nevanhu zvamuchose mukuru wesangano iri vafarai maguu vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara munzvimbo dzine zvicherwa vanogara mune zvicherwa zvakukanganikwa nehurumende iyo vanoti iri kurega vekuchina ava vachivhiringa vagari nekuvadzinga munzvimbo dzavo asi pasina chiri kuitwa nehurumende vamaguu vanoti munharaunda yehwange mune makambani anoita gumi uye vagari venzvimbo idzi vakanguva vakumbira hurumende kuti idzike mitemo inovachengetedza munzvimbo dzavo asi pasina chatichaonekwa mukuchengetwa kwavo nehurumende yavo
makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose nyika yese yezimbabwe iri kuchema nekuda kweunhu hwemachina kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa saka nyaya yemining iri kukonzeresa kusagara zvakanaka kwevanhu muzimbabwe nekuti vari kuramba vachivhundutsirwa kana kuti vachitorerwa minda yavo vashandi vari kubatwa senhapwa vanorohwa vanoshandiswa vasingapihwe muripo vanoshanda munzvimbo dzisina utano uye vasina zvikwanisiro vanhu vazhinji vari kushandira machina upenyu hwavo huchadimburirwa panzira nechikonzero chekuti vanoshanda vasina zvekupfeka zvinovadzivirira dzimwe nguva vanoshanda pane njodzi pasina zviri kuitwa kuti vanhu vasawire munjodzi idzodzo saka idambudziko guru
vamaguru sei hurumende isingachengetedzi nzvimbo dzinogara vanhu kana kuvapa pekugara patsva kana vagere munzvimbo dzine zvicherwa zviri kuda kucherwa kuti zvitengeswe
tichiongorora dambudziko raunzwa nemachina tinoona kuti dambudziko chairo haasi machina nekuti hakuna munhu anobva kuchina wongonanga kuuzumba wosvika kuotindauya pano kuzochera black granite hakuna zvakadaro dambudziko ihurumende yezimbabwe nekuti machina vasati vapinda mumaruwa vanotanga vaonana naminister of mines vanotanga vaonana napresident pavanozouya kumaruwa vanenge vatopiwa magwaro yekuti kune vanhu variko asi itsvina havana nebasa rese. Ndosaka pavanoda kutanga maprojects avo munoona kuti vanenge vaine ZRP, panenge paine CIO, panenge paine vana DA, vese vanenge varipo kuprotekta maChina, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora bumbiro remutemo rinotaura kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe hazvifaniri kubviswa mumishamao pasina order inenge yabva kukoti. Asi maChina vari kungoenda vachiita izvozvo nechikonzero chekuti vanenge vaine vatsigiri vari mumahofisi makuru vanenge vakapiwa mari. Mari idzodzo ndo dzinokonzera kuti vatengese nharaunda yese nekuti iye anenge aguta iye nemhuri yake. Saka dambudziko ihurumende yeZimbabwe kwete maChina, nekuti maChina havangoshandi kuno chete. Vanoendawo kunana Europe, vanoendawo kunana America, kunana Latin America, asi hakuna makuna kuna seari kuitika muno muZimbabwe.
Chii chingaitwa kuti hurumende iise zvizvarwa zveZimbabwe mberi kweve zvemabhizimisi vanouya kuzorima mari yavo munyika?
Tatotaura kuti dambudziko igovernment ndo iri kudya nemaChina, vobva vatengesa nharaunda nevanhu nemhuka nemaminerals zvese zviri kupiwa kunzi maChina aite zvamunoda. Saka solution haisi kuzobva kuhurumende, solution ichabva kuvanhu. Kusvikira vanhu mumacommunity vaakuti hatisiri kuziva zvamavinga kuno, hurumende haisati yataura nesu. Hurumende ngaiuye paground kana tisati taona iye akasaina, kana ari Minister Chitando akasaina special grant, kana ari provincial mining director akasaina agreement nemaChina. Iye ndiye anofanira kutungamirira kunotaura nevanhu kuti tauya pano kuti tikuzivisei kuti nzvimbo ino yaye maChina, imimi tsvaga iko kuenda. Zvotangira ipapo. Saka vanhu vakaramba vachinzi vakanzi ibvai, wobva vatotakura mabhegi vachienda, vachasara vasina pekugara. Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuchidraw a line mujecha vachiti apapa hatichakwanisi kupushwa kudarika ipapo. Ndivo vanofanira kuti maChina dzokai kwamakabva. Then hurumende ichachitaurirana nemacitizens kuti kana tichida kuita mining project munzvimbo iri kugara vanhu, tingaite sei kuti pave ne-win-win. Hurumende inowana marevenue, investor anowanawo maprofits, asi community inowanawo development, uye haisi kuzongono tsvairwa kubva paigere setsvina. Vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire. Kana hurumende iri kutadza kudzivirira vanhu, vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire minda yavo, vanofanira kudzivirira mafuro avo, makuva avo, nzvimbo dzavo dzinoyera. Ndivo vanofanira kuti vadzivirire nzvimbo dzavo.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rekuzvifambiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe gumi nevasere vakakuvara nemusi wemugovera apo rori mavakanga vari yakabonerana neimwe rori mumugwagwa uri pakati pemurambinga nebetera. Vachinyora patwita pavo nezuro, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vanhu vakanga vari murori iyi vatsigiri vebato reZANU-PF. MuNewsday makare, mutevedzeri wemukuru weBureau of African Affairs vaRobert Scott vanoti vanoona nezvesarudzo muZimbabwe vanofanira kugadzirisa zvose zvegwaro revavhoti kana kuti voters roll rigopiwa kuvanhu vose kuitira kuti sarudzo ionekwe kuti yakaitwa pachekerere. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
tangandoda kuti unacharungira iwekayo ndauno dzamarava kutiko tinoda hurumende yomubatanidzwa pedza vanhu kuvovesa vanhu ndoya ari kuda kuti idzokoroko isi tinoda kuvhota tombodyiwa takavhota tikavhota tikadyiwa ndizvozvo zani ikahwinawo ndizvozvo hatidi zvakuna mubatanidzwa mubatanidzwa weiwoyo hatizvidizvi toda kunovhota tinodyiwa tiriyo asi iye wavana kuti otodywa kana wototoda zvomubatanidzwa
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei ndinokumbirawo vose vane access yeinformation iri kubuda yemaprimary elections yezanupf vakalculate manhamba emavhoters avhota pazanupf maprimary elections ose timakalculateiwo netotal yawo ndo anozotipa idea yekuziva kuti zanupf munanyamavhuvhu papresidential election inoita mavhoti mangani kwete mamwe mavhoti etinozoudziwa ekunyepera aya ndo maactual votes chaiwo chaiwayo tinokumbirawo ndini maridza pajobek
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei vedu vedokumendary realjazira herika heri ivo vanozoti vezeki vaya ndopa vaifanira kutevera vachisunga vanhu vese vari implicated munyaya idzidzodzi bcause vari kubira nyika zvinhu zvakawanda maticha haana mari ari kupiwa nzungu manesi muzvipatara hamuna zvikwanisiro nokuda kwavo vanhu ava tinokumbirawo kuti negovernment yedu vasunge vanhu vese vavo kana zvichibvira kana zvina kupresident kukati ngaasungwevo basa ri kusunga vana job scaler vasina mhosva vachiregera vanhu macriminals rooming around the streets hazvina kunaka izvozvo kune wese ari kunzwa akaaona dokumendary realjazira veduwei ngatiregeste kuvhota tivhotere tripc tibvise hurumende yechimafia i ndinimaridza pajobek
makadiko pastudio apa tiri kunzwawo manyukunyuku kufara nekurakashwa kwakaitwa vachinoti mbava tiri kufara zvisingaiti aiwa zvakaita vachinoti mbava vainetsa mukuhwera kubhuhwera kweduku aiwa tinotenda tafaranuka zvisingaiti ngaaende hake chinoti mbava ngaaende zvake aiwa tichingoti zvedu mukomana ka ngaupinde zvake mukomana
ya vari kuhwina ngavasafare zvavo ngavasachanya kuzvifadzawo nenhema bcause ii pakaipa kaona munhu uchihwina neless than 700 semuenzaniso constituency inenge ine vanhu zvekuma 8000 ndohwina ne700 isaini yekuti vanhu havana kubuda kuenda kunovhota nowanda uye vamwe vacho vanenge vasachadi unofanira kuziva kuti vane kana ukanzi vapinda izvozvi vari kumberi ukoko hainyatsi dzega dzega vabudirire panenge pakaipa bcause zvatobuda pachena izvozvi constituency yese munhu unohwina ne90 meno regai timboona atimboona saini maanayo saini maiona indo inonzi big saini manje hazvisi zvekutombofarira zvazvo zvachose sese unogona kufara bcause uri unopiwa GD6 unopiwa mari kuti kuti uri kunobudirira kumberi kwatikenda kukainema zvinhu zvauri kunopiwa zvauri kupiwa ikoko ndo zvauchadya usafunga kuti vanhu vari kufara taisaone zvaunoti wini yacho panenge pakaibva
makadii koko kustudio 7 ini ndinonzi Emson mupana anobva kwachilonga kuchiredzo uko ndinochema nekuda kwezanupf zanupf ine mabasa makuru akaipisisa chaizvo chekuti vatitekese vatore nzvimbo yedu kwachilonga ukoi nzvimbo yedu kwachilonga uko kwatinogara ikoko kuti titorerwe ivhu naivavo vanenge vachizvinzwa ivavo vekwachilonga ngavarege kuti vavhoterere nzvimbo iyoyo uyezve masabhuku ngavarege kunyengeterwa nezanu iyi zanu iyi hatichaidi kare iwas born to pebwa 980 ikoko kwandiri zvezvi ndakuchembera handina nyangwe pensheni handina nyangwe chii
My powers are now one of the good now in the one do we got to do we got up here. They took him to the machine Murray, Wanyana Gradisa. Hey, who bribe? A bribe was your husband. No bribe when he mine, or bribe when he did six, or bribe when he prats, King Sahuni, as I say, Romurgi, and the Mammy General. Savarelio Martin is Razagun, Sadarum Dara, Matrasagun, we read with him to chamber name is Terry. Jadi kita makan piwa, mana rasa tu nasi kupai, susu muka guna untuk baca ya, pasal tu cuman.
Izo zangen ziri fungwa zewang watereri di sini ini Studio 7. Isu atina kata karir kera, timre mazuenyu pa WhatsApp namba jinoti +1 202 465 0318 mchitu uzazwa mnofunga pane zuri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa kuti dunhu reMississippi riri pakati penjodzi huru zvichitevera dutu mupengo remhepo rakadonhedza dzimba zhinji rikauraya vanhu 26 kusanganisira neumwe mudunhu reAlabama. Izvi zvichaita kuti hurumende yeAmerica ibetsere matunhu awa nemari yekugadzirisa dzimba uye zvivakwa neupenyu hwavo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vakasvika muGhana nezuro murwendo rwavo kuAfrica ruchatora svondo rose. Amai Harris vanotarisirwa kusimbaradza ukama pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica senzira yokudzikisa ukama hwenyika dzemuAfrica nenyika yeChina. Amai Harris vachashandirawo Tanzania neZambia vachiita hurukuro pamusoro pezveupfumi hwenyika idzi, mamiriro ekunze, kupedza nzara uye nezvevechidiki. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rezanupf rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka zvinoratidza kuti ibato revanhu. Asi nhengo inomirira Norton muparamende vatemba mudiswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumasales vachitora vanhu vasingazikanwi nevatsigiri. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinabhizinisi ivi kuChina vachiita madiro nezvizvarwa zveZimbabwe sezvavari kuita munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.